vamupandare avo vakaenda nemutungamiri wezifa vafeuton kamambo vanoti hapana chikwata chavanotya mugungano iri kunze kwecameroon iyo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya
hapana chatinganyanya kutya kunze kwecameroon nekuti cameroon ndiyo iri pamusha payo ndo vanenge vane support yakawanda yemasupporters avo timu inenge iri pamusha payo tive vanhu vakawanda ndekudaenda mberi saka zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kuti zviitike tiende mberi
murairidzi wechikwata ichi Zdravko Logarusic haasi kukwanisa kuve ari muEgypt sezvo ari kumusha kwake kucroatia uko ari kugadzirisa nyaya dzemhuri Logarusic ari kutarisirwa kudzoka muZimbabwe musi wechitatu asi vamupandare vanoti chinangwa chavo ndechekusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika
isusiwo vakomana vambogadzirawo kaise kavo kwokupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaita
kumubatanidzwa wezvikwata uyu maorias ari mupoto yechitatu pamwe chete neCape Verde, Mauritania, Gabon, Sierra Leone neGuinea-Bissau. Zimbabwe haisangane nechimwe chezvikwata chiri mupoto iyi mumitambo yekutanga asi Zimbabwe inokwanisa kuitwa mugungano rimwe chete nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco kana Cameroon. Zimbabwe inokwanisa zvekare kubatanidzwa nezvikwata zvisina mbiri muAfrica zvakaita seMalawi, Sudan, Equatorial Guinea, Gambia, Mali neBurkina Faso. Makundano eAfrica Cup of Nations ari kutanga musi wa 9 Ndira achipera musi wa 6 Kukadzi gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.